Ino gaira kutiwa baijeni wanutaura pamsoro pekunyuka kurupita mabasa muno munyika ya America. Siri kurangidza kuti wanhu wazhinji chaizvo wakukwanisa kuwana mabasa. Uyo aro wanoshanda zvavanoda uye vanosarudza kuti wanoda kunoshandira kupi zvekare. Chimwe chandinoona chinogona kutaurwa navabaideni inyaya yehondo pamusoro perussia neukraine uye kuti vaanenge vachitiwo vari kubatsira sei nyika yeukraine pamwe chete nenyika dzavanodyidzana nadzo mupasi rese. Zvinoreva kuti izvo Russia yenge ichida kuita umbimbindoka wekuda kurangidza chisimba chekuti wano inongoenda kune nyika diki uye yongopindira yongotora. Ndinoona kuti wachataura zvekare pamusoro pechitiko chabva kuitika chebhaluni rinenge richishandiswa kusora nechina kuti rakazobayiwa rapinda munyanza. Ndinoona kuti izvozvo wachataura pamusoro pazvo uye nenyaya yemapurisa zvaanenge achiita utsinye kunyanyanya kuvanhu vatema kunyanya varume. Ndinodaira kuti ndosvitasimudzwa nemutungamiriri wenyika yeAmerica President Joe Biden.
Tinoonawo kuti bato remarepublican richange riripo richiteerera pane kushora here kwamunofunga kuti vachange vari kuita. Takanyanyotarisa nenyaya iyi yekusora nebharuni richangobva kuputiswa here.
Igara ziwe iroro sekuti mhanza yembudzi iri pamabvi kuti marepublican achange achipikisa kuti wabiden wanonoka kana kuti hurumende yavo yakanonoka kutora matanho wangadai wakadzivirira bharuni risati varapinda munyika yeAmerica. Asi inino tinoona nezvematongerwo enyika unoda kupa mukana kune rimwe divi kuti vanhu vaone kuti zviri kufamba seipo zvoita tsanangudzo inogutsa uye kuti munhu anogutsikanawo kuti onai zvamaita izvi manga mapinda mukati menyika iyi. Ndinoona kuti wabiden wari munhu anoda kudyidzana nenyika dzese zvakanaka haasi munhu anoda bakudenha anongoenda achimbodota kuparamura nevesapo achiparamura pesapo asi munhu anomira kutanga ati onai zvinhu zvasvika wokumba kwangu saka ndaakuchiita matanha ndaakutora. Uye wakanga waona kana kuti waongorori wezvemauto wakanga waona kuti bharuni harina kufunga dambudziko rarinokonzera asi raishandiswa kushora rakanga risina bazvinhu zvaizokonzera dambudziko mukati menyika yeAmerica.